Vagari vanoti havasi kufara nemashoko kwa akaburiswa mumusangano wekanzuro wekupera kwemwedzi wapera ekuti yakashandisa mari inopfuura zviuru mazana matatu emari yemunyika kana kuti $300,000 kuita musangano wekuzhiva kwemasikati chete negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira kana kuti Interactive Lunch. Kanzuri inotiwo yakabhadhara mari inosvika mazana maviri kana kuti $200 kuti itenge zvirongwa zveDSTV pachirongwa chemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Mumwe mugari wekurunyararo West vaFrancis Tangire vanoti mari yakabhadharwa chirongwa chaamai Mnangagwa yaigona kutenga marita edhiziri anogona kutakura marara kwemazuva akawanda sezvo kanzuri iri kutatarika kuita basa iri.
Zvinoitwa nekanzuro izvi hatinozvifarira nokuti ivo vanga vasingatori mari dzedu voenda kunobhadhara kana DSTV nekunoita zvekunosponza maofans ekuzhoko. Isu kuno muno masvingo tine offer cottages zvekuti vangada vakabetsera, asi ivo vanoita zvekunobetsera vavo vemapoliticians nechiichii. Izvo hatina kufara nazvo. Mari yavakatonodhoneta iyoyo dai vakatenga dhiziri rei zvekuti vasenge marara, ndoni vaigona kusenga marara kwemazuva akatoti o vachingosenga malocation ose. Mari yavakanodlana minist Flamboyendu mari yakawandisa zvokuti ingadai yakatotibetsera pakawanda masuwe bhinokusuwa blockages dhizi dai raingotengwa aitoshanda zvose izvozvo.
Vamwe vanoti uku kutambisa kwemari dzavo dzemitero idzo dzaifanira kushandiswa kuita mabasa ekuchenesa mvura iyo inonzi yakasvibiswa nemasuweji ari kudirwa murwizi rweShakashe rinodira mvura mudhamu reMutirikwi iro rinopa guta rose mvura. Izvi zvakatsinirwawo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira.
Nauye hatina kuitambira zvakanaka uye hatisi kufara nayo. Ndovatiri kuti mamisplaced priorities ari kuitwa nekanso yedu. Tine matambudziko akawanda anotarisana nenyaya yeservice delivery. Hatinofunga kuti deari wavaprioritizer vambotichenesera musha. Mvura yatiri kunwa chaiyo haina kuchena, asi tonzwa kuti vakutora mari yakawanda makunun'unu emari vachinofadza mapoliticien. Aiwa, sandiro donzvo ravo sekanzuro. Mari iyi irikubhadharwa nevagari, sandiro basa rayo, asi ndeyekuti mari idzoke ibatsirire ugaro hwevanhu muno mumasvingo.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati zvirongwa izvi zvakaitwa kanzuro isati yaita zvisungo nekudaro mabharano wekanzuro ndiye anokwanisa kunyatsotsanangura.
Ndamukanatsa kutarisa pamaresolutions emeta yakauya for rectification. Sa rectification kureva kuti chinhu chine chakatoitwa before paitwa resolution. Maybe pane maisrael agent, so you can conduct maybe town clerk vanogona kupai information yakanatsa kukwana.
Asi mabharano wekanzuro vaEdward Mukaratirwa vanga vasingadaire nhare yavo kana kupindura mibvunzo yatumirwa nestudio 7. Zvichakadaro vagari vemubhikita vari kupomerawo kanzuri yavo mhosva yekuita hore vachiti yakacheresa zvibhorani zvitatu nemari yakawandisa inosvika zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvemari yekuamerica US 66,000 izvo zvaifanira kuita mari isingapfuuri zviuru zvitanhatu US 6,000. Mukuru musangano rinomirira vagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti BIRA vaMati Mutengani vapomera kanzuri mhosva yekuita zvehori. Vati chibhorani chimwe chete chakacherwa nemari inopfuura zviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuamerica nekambani yePorte Drilling Holdings. Vamutengani vati vanhuwo zvavo vakazviendera kukambani iyi kuti vachererwe zvibhorani pamisha yavo vari kubhadhariswa mari isingapfuuri zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica.
Isu vagari veBikita tinoshungurudzika zvikuru nenyaya iri kutenderera yatiri kunzwa yebhi yakaitwa neBikita Rural District Council kuti vakacheresa zvibhorani zvitatu nemarenda 36,000. Zvinokwisa pachena hori nekusavimbika kwekanzuro yedu. Tinoshandisa mari yakadaro kuwanda kuchera zvibhorani zvishomanene. Zvatinoziva munhoroondo yeBikita, zvibhorani zviri kucherwa muno same kambani iyoyo zviri around $2,000 and below. Izvozvo zviri kuitwa izvo zvotabudisa pachena hori nekusavimbika nemisuse of ratepayers money.
Vanoti izvi zvakabudawo mumaminetsi emusangano wekanzuri yeBikita zvikavarwadza sevagari avo vanotarisana nematambudziko akawanda kunyanya kushomeka kwemvura. Vagari vanoti dai pasina kuitwa hori mari yakashandiswa pazvibhorani zvitatu yaigona kuchera zvibhorani gumi nezvisere 18. Mukuru webasa mukanzuri reBikita vaPeter Chibi vanga vasingadairi nhare yestudio 7 kana kupindira mibvunzo yatavatumira. Atisashi garo wekanzuri ye Bikita, kanzuri la Benjamin Masakadevati, kuchuera kwezu porani kwa katambi wanezi sungo ze kanzuru, asi, avana rusiwa ye mtengo ye kuchuera.
Yakuchia wuzi burani ya katili tukwa ika pasi suwa kwa devolution saka ndina unzo kuti saka mirasi kuhiri ya kwa choko sikenda kutatiri ya nilu unzo kuti kengati ya kama mirasi buwe sotaka makamba ni matatu ya kabiti ya sara unzo saka mirasi
asi vanochera zviborani vaudzawo Studio 7 kuti kubhadhara kwemari dzekuchera zviborani kwakasiyana siyana mitengo pachitariswa kuti gomba rakacherwa rakadzika zvakadii mufambo nekuenda kunzvimbo uye mapombe anoshandiswa anenge ane mitengo yakasiyana zvikuru asi vagari vanoti makanzuru mumatunhu akawanda haakushandisa mari dzavo zviri pachena nekudaro mabasa haazofambi zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.